Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nebhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare neZuro. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rokushaya mbeu nefertilizer. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanachiremba muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina zvekare kuwana mihoro yemwedzi wambudzi pamwe chete nemari dzemabhonasi dzinonzi dzakatanga kupiwa vamwe vashandi vehurumende. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vanoti kusatambiriswa kwavana chiremba vari pakuramwa mabasa uku kwasvitsa mwedzi miviri vasina mihoro, izvo zviri kuomesera vana chiremba vakawanda nemhuri dzavo. Dr. Zvakada vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo rakatoisa chikumbiro kunhengo dzakakwanisa kuwana mihoro wemwedzi uno pamwe nemabhonasi kuti dzibatsirewo nemari nhengo dzisina kuwana mihoro.
Vana chiremba vaisaenda kumabasa havana kuwana muhoro wavo yemwedzi waNovhemba. Vatove mwedzi wechipiri vana chiremba vasina mari, vasina kutambira, ndo mamira zvakaita.
Saka zviri kuita kuti vararame sei kana mati vamwedzi wechipiri?
Vana chiremba varikungoraramawo semamwe macitizens emunyika yeZimbabwe vasina mabasa, varikutongokiyakiyawo vachitsvaga chouviri kuti vange vari kurarama.
Pane matanho amuri kuitawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende kuzeya nyaya idzodzi dzekusaenda kumabasa kwana chiremba?
Isu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association takataura tikati tiri kuzotaura nemunhu wese anenge achishuvira kutaura nesu panyaya yekugadzirisa dambudziko riri pakati pedu. Isu hatina kumira kutaura nemakurukota ehurumende naminista wedu, takatosangana kanokwana kuita katatu tingoonesana nyaya idzi. Takapedza kusangana musi wechishanu apo taikurukura nenyaya idzi. Takaita mawazo akawanda fani 2000 tikazovasiyira isusu atinotiwo maminimum demands edu atakatarisira kuti vana chiremba vange vachikwanisa kudzokera kubasa. Vakati ivo vachazenge vachatora kune mamwe mabato avo ehurumende anosanganisira treasury nekumaattorney general kuti zvinge zvichigadzirisa. Saka vakati ivo vachazodzoka kwatiri taangomirira kunzwa kwavari kuti taapaka. Hatina kumbobvira takamira kutaurirana nemakurukota kana nani zvake anenge achida kutaura nesu.
Saka pari zvino vana chiremba vangani vamiswa mabasa mushure mekuenda kumahearing?
Nhamba chaiyo hatisati taiwana nekuti tinodayira kuti mahearing ari kuitwa nehealth service board, asi sekungoburiswa kwavakaita vhiki rapfuura iro vachiti vanoda kudzinga machiremba anokwana kuitayo 500 pa1600 machiremba ari munyika yeZimbabwe. Saka ndokungonzwawo kwatakaita, asi kuti tinyatsoziva kuti vadzinga vangani pazuva ranhasi nekuti vacharamba vachidzinga kusvika pati zvinenge zvakutodaiwo veHSB variwo vanopindura.
Tiri kunzwawo kuti sesangano muri kukurudzirawo kuti vana chiremba vanenge vakawana mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi avo mwedzi uno vabatsirewo vamwe vasina kuwana mihoro. Mungajekesa kuti zvakamira sei ipapo?
Tiri kuti sue kune avo machiremba anga ari kuenda kubasa akawana mihoro yavo sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association tiri kuita yatinoti iyo crowdfunding kuti tinge tibatsirawo vamwe vedu vasina kuwana mapei kwemwedzi miviri yapfuura iyo. Saka tirikungoti vanokwanisa vanonga vachidonata kunyanya kune machiremba edu vari muprofession anenge achikwanisa kubatsirawo angave chiremba waanoziva kana waasingazive kuti tingokwanisa kunge tiri kuwanawo chekudya pamwedzi miviri yapfuura iyi sezvo asina kuwana mapei avo. Crowdfunding iri kuitwa, iri kuita isusu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaHwanda Chabikwa vanoti kunyangwa zvemvura yaturuka, varimi vakawanda vakasangana nedambudziko guru rekushaya mbeu nefertilizer sezvo zviri kudhura uye zvirongwa zvehurumende zvakaita seCommand Agriculture zviri kuda kuti vatanga vaende kumabhanga. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mvura yaturuka akatinonoke hayo taitinga pamwechaturuka pakati nekupera kwakutobva kaina yazoturuka pakati panovhemba zvino hazvina kushata hazvo. Shuwa shuwa yaturuka chaizvo zvakasimba. Inotifadza mvura iyi, asi sezvirimi werino zvakada kuti omerei gadziro yemari tiwane tenge mainput mari chai chaiyo varimi zvakati omei. Chirongwa chaiita kuti makore matatu apfuura varimi makwanise varimi vakuru vazhinji vakwanise kurima seCommand Agriculture kautema special program maize soybeans newheat chakazopiwa ndikinemwe kuti Commandis tanga chibatsira zvino rwendo runo. Saka chindirwa maitiro acho chichidza mabhengi ndochipinda aite ape varimi mari kana kuti mavhocha ekuti vanowana mainput. Zvadaro izvo varimi vedu muno kutaura chokwadi ukama hwavo nemabhenga hauna kumira zvakanaka.
Ko chii chiri kunetsa pakuenda kumabhenga apa?
Maprogram akafanana naiwaya akamboitwa makore apfuura ayo tichitanga 2010 kusvika 2012 vari makawanda vakasara vatsva vakasara vachichema nemabhengi iwaya. Saka ukama hwanonyatsomira mushe asi ndo nzira yakunzi pambwe nayo. Zvakatinonoka hazvo kugadziriswa kuti zvichiitika, asi varimi vaakuendawo kumabhengi ikoko akatarwa acho akapinda muzvirongwa vaakuendawo vachiosaina pepa. Asi nyaya yekuwana mainput acho hatikorai kunonoka nekuti taisa nemawandiro aita mvura.
Ko kutengawo mbeu zvakamira sei nefotereza iwo mwaka uno?
Vauchiki vembeu nevagadzi vefotereza vari kutiudza isusu kuti vane zvakakwana masoro mavo, asi vatinyanyotirasa kuti vanogara vaine zvakakwana ndevembeu vefetereza ka vanotaura zvavo kuti gore negore vanoti yakakwana asi tozoona ichizoshota. Zvino izvozvizvi mitengo yazvo patikaregera kushandisa mari yekunze takushandisa yedu yemuno vembeu nepotereza ava nemishonga yacho yatoshandisa kurima muminda iyi vari kuramba vachingotora mareti vari kuramba vakamaintena mapuraizi avo ekumahiye neinterbank. Interbank ikangoti kwirei ivo zvavozokwirawo. Saka kumurimi manje asiri kuwana mari ikuenderana neinterbank yacho pazvirimi zvaaritengesa ari kuwanikwa achiwana mari shoma yekuti achiotenga fetereza nembeu murimi azhapa because inonzi vaya kutarwa kuti fetereza yakuma $500 pasaga. Mbeu dzimwe dzakuma over 1000 pambeu inoiwa kupinda pahekta imwe chete mafiga zvacho anotyisa. Saka pakadzipa varimi pava pakadzipa chaizvo chaizvo.
Mutungamiriri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaHwanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Kunaya kwakaita mvura muHarare nezuro kwakapa kuti vanhu vaviri varasikirwe neupenyu kumbare mushure mekunge motikari yavo yadonerwa nemuti. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo mumwe mwana aidzidza paKomba Primary School kuLupane akayeredzwawo nemvura akafa. Bazi rezvemamiriro ekunze riri kutarisira kuti mvura iyi ichapararira kunzvimbo dzakawanda, miti mizhinji yakadonha muHarare nezuro uye dzimba dzakawanda dzakazara mvura muHarare. Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasanganiswa nemvura idzi.
Nzvimbo dzinosanganisira Westly, Matidoda, Linanapfat. Inzvimbo dziri muWestly muward mandotungamira sakanzera. Inzvimbo dzaAfrica chose nemafloods. Rinyanya nzvimbo iri pamanyuisitenzi ari padhizini paHenry Richards pana Blair Road apo. Pakona Blair Road nakona Tinori Drive. So kwaita mafloods akaipisa chose. So na8 o'clock nhasi uno ndichaendapo ndondondoongorora kuti zvakamira sei ndine makanzo officials. After ipapo makanzo officials they should make sure that vaita attend kudambudzikiro kuti ringe richigadziriswa.
Saka vane matambudziko vanokuona ipapi chaizvo?
Vane matambudziko vose vanondiona padistrict office vamebrain. Vanosvika ipapo vachiona DO, acting DO anozi Maigambiza. Maigambiza ndo acting DO pari zvino. DO edu akaenda kumastad list. So acting DO vanobatika paWhatsApp 0712-632-041. 0712-632-041. Anonzi Mr. Gambiza, ndo 8 DO. Inini vandibata pa 0773-010-371. 0773-010-371. Inamba yako 49. Yeku WhatsApp 071-0785-918-125. 0785-918-125. Ndiye WhatsApp. So kwa kushungo na 8 ziko chaya, mtange ndawa kutenda njimbo idzodzo. Chasanga na marezi ni wanizi pa Musasa ku Westly. Kutuongo rezi vodzose za asa ni maflans. Kutuongo rezi vodzose za asa ni maflans. Nanzo kutu ni mama areas, kutuongo na wawiri wafa. So idamu zwe kutu iso, zhuyetaka gazirwa se community. So dariti ya vide, kufakwe wani.
Asi chii jirunya nyo konzi rama tambuzi kwa ya, pamweka wani ngwaru kuti makanzuru waru kutu woka vanu wawake kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzichichengetwa mvura.
Ya chekutanga ndechekuti izvo according nemaflaza aitika kuarea hapana chiri chekuita nekuvakwa kune nzvimbo dzisikabvumidzwi. Asi maonere andanzwa aitika ndekuti izvo pane mamwe mablockage emadrainage system ari kuitika nevaya vanorasa marara mumadrainage system nevaya vanorima side memugwagwa vachivhara drainage system. Zvakare kune previous council yaingopa maland developer kuti vadevelope land asi votadza kuzopesa basa riya. Zvotadzisa kuti council izoyaigadzira madrainage system. So kuri vamwe maareas apana inana park haitorina madrainage system ekuti mvura ifambe napo. So idambudziko iroro, but again council haikwanisi kuuya kugadzira dambudziko iroro kuti iise madrainage system vakati vapedzerana nadevelope. Bundomari payment anodiwa pamutemo wekanzuro nadevelope. So ndo matambudziko mamwe anenge achionekwa. So iye zvitaka takazoita mutemo takuita kuti any developer no developer land afanira kutanga adzadzira maroad first oisa madrainage system first before anything else. So ndati vanhu vachinge vazobhenefita kuwana pokugara haazotizi vanhu vasara vachizoita maflag.
Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa varambidza mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vataure kuvanhu mangwana. VaChamisa vange vachitarisira kupa mashoko avo eHope for the Nation vari paAfrica Unity Square mangwana. Mudeli News mekare, kanzuru ya Gutare Harare inoti iri kuongorora kuti haina kurasikirwa nemamiriyoni mazhinji here mumakore maviri apfuura zvichitevera kutengeswa zvisiri pamutemo kwemastend kuvashandi vayo. MuNewsday, Ishe Nhlanhla yamangwe ndiweni ventava dzinduna vanoti vari kuenda kumataro edzimosva kuti vadzorerwe pabasa ravo sashe mushure mokumbomiswa basa. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri papfungwa dzavo.
Ini nyaya inondinetsa hino, uyu nduna uyu ari kuramba kuti sakunda ibvunzwe ane chinyi chaakavigapa. Ndiyo nduna umwe uyu wokupinda nelaki kudurikidzana vachigumba. Ndiye nduna umwe uyu akati akauraya vanhu vakawanda haasi kutomboziva vanhu vacho kuti vangani. Ndiye se munduna zvakare ari kurambidza kuti mbavha dzibvunzwe. Kana mbavha dzabvunzwa oti hanzi haiwa ndiri kuti isusu tendai bita haasiri munhu anofanira kunge achicheya. Tarisai muone nyaya iri apa. Kana purezidendi kana vakangwara vazive kuti vari kukandwa pasi pebhazi nemunhu iyeyu uyu anonzi nduna, nokuti iye ndi ari kuprotekta mbavha. Marumweziro vaimhanya vachiti masanctions. Masanctions ari papi kana sakunda yaipiwa mari? Mari yorega kushanda zvayakafanira kushanda, yobiwa. Nhasi uno makoti edu haasi kushanda nenyaya yekuti chigumba anoudzwa zvokuita, malava anoudzwa zvokuita. Uyu wesakunda anoudzwa kunzi iwe ukaba tinokuprotekta. Nyika yedu inoenda kupi? Chii chatinosiyira vana? Hama dzangu ngatibatsiranei. Apa paita dambudziko apa, president Louis Matutu, iwo youth wezano, uri papi mbavha idzi ndowaidzitsvaga? Heads list yadzo dziri kuprotekta, uri kuti chii nazvo? Tibatsire ipapa nokuti pakaipa.
Makaita vani vana veZimbabwe, ndinoitwa Filimon Chirekwa, ndiri kutaura ndiri pano paJoburg. Ndichipikisana nezviri kutaurwa nemuyouth uyu ari kutaura kuti tokumbirawa sevhevasokurai kuti wangu achitimirira pane zvichemo zvedu zvatiri kuda. Aiwa, iwe wegara wataura chokwadi shamwari kuti rwendo urwu rwagara rwakarongwa kudhara, kwete kuti upiwe mashoko ekuti iwe chiita seuri kukumbira. Hatinonge takabvumirana newe izvozvo. Sevhevasokure munhu ane kambani yeekoneti zvinozikanwa nezimbabwe yese kuti badhi ndo iri kushandiswa muZimbabwe inowa babasa musha sevhevasukurere, uyo ari kudzinga vashandi nekutadza kuvabhadhara zvakanaka. Saka tinozoenda chirudzii tichindo chemakwavari. Iwo kana wafunga izvozvo iwewe usashandiswa, nekuti wapiwa mari yakukwanira. Kana kuti $30 iyoyo haigoni kufadza munhu wese wenyika yeZimbabwe. Kana sevhevasukure achida kutanga achiita purezidendi weZimbabwe ari undercover, iya hazvina kushata. Asi ngatanga ataridza washandi wake. Kana taona kuti washandi wake waguta, tozoona kuti aiwa zvinokodzera, nekuti hakuna mwana anobarwa achitanga kuenda grade 5. Mwana atanga kuenda kupuriskuru kana kuti grade 1. Zvino grade 1 yasevhi yakasuku here? Toiisa pawashandi wake wari kumushandira. Tikaona kuti apasa ipapo ari kuabhadhara zvakanaka, kana afunga kuritrenja wapa mari dzakakwanirana, tozova kuti right. Havanokodzera kuti vangu vachiita baba kana kuti mudzidzisi. Zvino sevhi yakasukira hazvigoni, nekuti ane nyaya dzomumatare.
Makadini pano pastudio 7 musi mese vashamarari vestudio 7 isine vatereri vestudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Munoda Wafachifamba Usiku, ndiri muJohannesburg. Ndaida kuti ndipo muono wangu pane vavo vegrupu rinonzi veTyson wabantu, kuti vanotaura kuti vechidiki vangada kunini. Ndiri wechidiki, asi tine bato ratinotoziva muZimbabwe rinofanira kunge richiwana rutsigiro. Saka chinoita kuti vafunge kundotora vakasuku here, vatori nenhoroondo yokukonewa mukubata kwavo, chavanofunga kuti vanozovashandura chii? Tichirega kusiya bato ratakaona isusu rine vanhu vatakatoshanda navo vakatoshanda zvainzika,
izvi kunge tichishandisa mafoni sazvinezvi nokumusha kuti kunge kune mafoni nokuti zvinhu zvese zvinge zvichinasa kunaka musystem dzese dzemanetwork nemaboosters neinini zvakazivisiswa muzimbabwe nokumaruwa nokumaruwa zvakaitwa naiye Nelson Chamisa iye wechidiki futi kosi chinotadza kuti tiite musoro pamwe chete tese toziva kuti ngatitsigire bato iri tibude mumadhaka atiri awa nokuti ane nhoroondo inobatika Nelson Chamisa yekuti akashanda kuministry of communication akaita zvinorova zvakatosiya zvakadaro zvikandomirira ipapo pazvakangosiyiwa ipapo.
Makadiko pastudio 7 apo vashamariri vese, aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa. Nhau yangu inini yakanangana nemukadzi uyu anonzi Linda Masarira. One, anofungidzira kuti vana vezimbabwe takapusa ende hationi hatifunge. Two, chaasiri kuziva kana ndikupusa here kana ndiri kuita sei. MDC haisiwe iri kutonga iZANU-PF. Zvino iye ndanga akapfoma pati yake kuti anoisana neMDC. Pese panongotora MDC, MDC yazoda iso. Chaasi kuzati ZANU-PF ndiyo iri kutonga. MDC haisiyo iri kutuma masoja kuti vauraye vanhu. MDC haisiriyo iri kutuma vanhu kuti vanhu vamwiswe masuweji. And iye anoita anzi freedom speech iri muZimbabwe ndeipi? Iye vanhu varoti vakataura vanobva vandotorwa usiku. Saka damboziva kuti iye ari munyika ipi chaiye chaiye ari kumbogara chaiye chaiye kuti zvinhu zvachinja. Iwo manesi achiti akakumbira mari obva adzingwa basa. Asi zviri pamutemo kuti vataurire kuti varoda mari dzavo. Vanoenda nekubasa havana chokudya. Wobva wadzingwa mabasa. Saka uyu mukadzi uyu chaiye chaiye munyika yaari kunozogara chaiye chaiye ndeipi? Anofungidzira kuti isusu vane vezimbabwe takapusa. Tiri kuzviziva kuti pati yake yakafumwa neZANU-PF. Vari kuitei nedhialogue yavo yavanoita nechinonzi Poland chavo chavari kuita chi? Kana vachiita kunodawo kuvaka nyika vakatanga rini? Nanhasi vanongodya mari dzenyika vachienda. Nyika inonzi haina mari. Uyu sikafuma uyu anongoenda kunze kwenyika every day. Chaari kumbonatsoita chaiye chaizvo unoo sezvo vati china ivana Linda Masarira ivavo.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump inoti kuvakwa kwemisha kuri kuitwa nevanhu vechijudha mudunhu reWest Bank hakutyori mitemo yepasi pose. Kwemakore makumi mana America yange ichiti vanhu vechijudha havafanirwi kuvaka dzimba muWest Bank sezvo iri nzvimbo yainzi ingangozove bandi renyika yePalestine. Cameroon inoti iri kutyira kuti kuchave nekushomeka kwezvekudya kumaudzanyemba kwenyika pajohn muganhu wechad nenigeria uko kune mafashanu emvura ari kuparadza misha. Pari zvino mafashanu aya anonzi auraya vanhu vanoita vanomwe. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi mana vakavhiringwa nemafashanu aya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumazuva mana chete vanhu vapfumbamwe vakapfurwa vakafa mudunhu reCalifornia. Nemusi wechina mwana wechikoro ane makore 16 akapfura vana vechikoro vashanu akazviuraya. Nemusi wemugovera umwe murume akapfura mukadzi wake nevana vavo vatatu vakafa iye ndokuzviurayawo. Nesvondo, vanhu vana vakanga vachifara vakatarisa mutambo wenhabvu paTV vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe munhu apinda pamba pavo ndokutanga kupfura vanhu. Nezure, umwe murume akapfura vanhu vaviri panzvimbo inosiyiwa motikari pachitoro cheWalmart muguta reDuncan kuOklahoma. Murume uyu akabva azvipfurawo akafa. Mugari wekuOklahoma Tafadzwa Munjanja anoti nyaya yevanhu vanopfura vamwe yava kuda kunetsa muAmerica.
Tine matambudziko atanzwa nhasi makuseni zvichinzi kwaita bongozozo raitika rekupfurwa kwaitwa vanhu vatatu kutaundi rinonzi Duncan, Oklahoma. Zipaone kwa murume, aone kwa achienda pane motokari. Yangaine wanu wawiri wangori imomo. Saka wanu awa waone kwa waka purwa, ndi wangu watu ufira mota imomo. Iye munu yangane puti aura ya wanawa. Ava azo zurayo, ipo mshure mekupeza kura ya wanu awa. Munu uyu, anga achiziwana ne wanu wapurwa awa. Saka kwa yanga itori nyaya yeru vengu, pakati pevanhu ava yanga iri kuita nekuti varidzwewo mato vanga vachiti munhu uyu apfuura haana kumbopinda musitoro mavo kana kukonzera bongozozo musitoro asi yanga itongori nyaya yevanhu vanga vari kunetsana pachavo
saka izvi hazvina kuitikira musitoro muWalmart zvaitikira panze
ehe zvinhu izvi zvaitikira panze muparking lot yepaWalmart pamastore eWalmart ndopa zvaitikira Mwacha auraiwa anonzi anga ambori mushandi wepaWalmart ipapo asi zvaitika ku muparking lot hazvina kuitika mustoro
mapurisa pane chavambotaura here pamusoro penyaya iyi pane chavamboti pakwana here
nepari zvino mapurisa havana kuda kubudisa mazita ewapfurwa nyango zita reapfura wacho saka izvozvi vachiri kuedza kukumba nyaya yacho kuti wanyatso kuona kuti zvakonzera chii kana kuti kupfuurana uku kwaitwa uku zvafamba sei
pane vamwe vakuvara here panyaya iyi kunze kwavava vatatu vanonzi vafa
hapana vamwe ba iyo vatatu ava ndo vega vafa nenyaya yekupfuurana kwaitika saka hakuna kuzoitika kushaika kwevamwe vanhu asi yanga ingori iyo yavanoti isolated incident yegun violence
so kuziva kwenyu hapana chizvarwa chezimbabwe chapindawo mudambudziko iri
hapana tinotenda mwari kutiwo hapana chizvarwa chedu chekuzimbabwe chaanga chiri mubongozozo iri nekuti tichitarisa mitemo yefuti muOklahoma vanhu vese vese vaakungobvumirwa kufamba waine futi yavo nyangwe iri maongo nyangwe iri muhomwe wakabva kupasa mutemo muna November muno unobvumira chero nemumwe anenge ari kungoda kufambawo nefuti yake akaibuditsa pachena achiti maoko kana muhomwe asinga require kuti ave nelicense saka hey kutongofamba munzira umo tichingonamata kuti tinosvika kumba zvakanaka
mugari weOklahoma tafadzwa munjanja ari parunhare nestudio 7
Toki bote, hihihi. Sombe uru ya kabamu kure wawani. Ichijisi ito chataka itainini na mai. Toki bote nenge sanaka utatika nganwe. Oh, mai. Topi kande kuka nganwe. Mai. Mina matoye nyote mutatika nganwe. Manangu, tupi kandi kukangane kangano maindara Ba, nine manzi wakandisha Ba, kudumba zize mta Ba, nyangwe nikandinda Ba, maibano zira Ba, wangwana Adaro wanundisu vira zakanya Ka, bai
Choki vibes amai mai tambukano nakita zvikuru sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefertilizer tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru patinokupai dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
Soku isika.